manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu chivabvu 12/2021 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika anowedzera nguva yekuti mukuru wevatongi vematarezi mhosva vaLuk Malaba avo vanga vachifanira kuenda pamuchikandigere varambe vari pabasa.
Chikumbiro chetu chatiri kuda ndechekuti apateedze nekumbiro remutemo kuru katakatarisa section 328 subsection 7 inoti iyo hapana uyo anga ari pachigaro anobvumirwa kuva anowana mukana wekuendiwaati wekubhenefita kubva mukuwedzerwa kwenguva yekuti agare pachigaro ichochocho kana paine nguva inenge yakatarwa inenge yachipwa inonzi inobhenefita vamwe vatiri avo varipo pachigaro
Asi mamwe magweta anoti zvaitwa izvi zvinoratidza kuti hurumende hairemekedze mitemo nematare ayo.
Vakatanga vandisa zvizvi nezvo ndakavhara mazvizvi. Vazhinji waiti chocho handingangoti vakatanga kulaita kagasi kanenge kanona mizwa mapoto anobuta filimu yeblue vachindipisa kumeso saka naiva vakavhara mazvizvi.
Nengo yeMDC Alliance valengwani mavhunga vanotaura pamusoro pekudirwa kwavakaitwa muchetura vari mumaoko emapurisa. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vawedzera temu yemutongi mukuru wematarezi mhosva nemakore mashanu. VaLuk Malaba vange vachifanira kuenda pamuchikandigere musi wa 15 chivabvu apo vanosvitsa makore makumi manomwe ekuberekwa. Asi zvichitevera kuvandudzwa kwebumbiro remitemo yenyika uko kuri kukonzera mutauro mukuru munyika vamunangagwa vashandisa mutemo mutsva uyu kuwedzera nguva yavamalaba kuitira kuti varambe vari mukuru wevatongi vematarezi mhosva. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Munyori muhofisi yemutungamiri wenyika nedare makurukota Dr. Meshack Svanda vazivisa vamalava zviri pamutemo kuti nguva yavo yekushanda yawedzerwa nemakore mashanu navamunangagwa. Vamunangagwa vawedzera nguva yavamalava panguva ino paine nyaya dzakawanda dziri kumatare dzichipikisa mutemo weconstitutional amendment number 2 act uyo washandiswa navamunangagwa kuwedzera nguva yavamalava vari pabasa. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vamarufu mandevele vati zvaitika izvi zvinoratidza kuti hurumende hairemekedze mutemo nematare.
Ndakaona zvakawanda zvakanyorwa mumapepa ematare ndechekuti ava sezvavatotaridza kuti havanei nezviri kuitika nezvichabuda kudare. Nyaya dziri kumatare ndonase kuti dzinenge dzangovawo kungoendawo. Vamunangagwa vatoita zvavanoda ende matare achange achiteerera zvanodiwa navamunangagwa. Ndomaonere ndiri kuita zvinhu zvichaitika panyaya iyi.
Mukuru wesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum Dr. Musa Kika vakakwira kudare High Court nemusi wemuvhuro nechikumbiro chekuti vatongi vematare eConstitutional Court neSupreme Court havafaniri kuwedzerwa nguva vari pabasa kana vachinge vasvika makore makumi manomwe kuberekwa zvichitevera kusandurwa kwebumbiro remutemo wenyika pasi peConstitutional Amendment number 2 Act. Pasi pemutemo uyu mutungamiri wenyika anobvumirwa kuwedzera nguva yavatongi kana vasvika makore makumi manomwe kana vachinge vaburitsa magwaro kubva kumachiremba anoratidza kuti vanenge vakasimba zvekuramba vachishanda. Dr. Kika vaudza Studio 7 kuti zvaitwa nhasi hazvishandure nyaya yavo iri kumatare vachiti ndizvo zvavari kupikisa.
Kuwedzerwa kwaita tema hakuchinje nyaya yedu semamisiro atakaiita, saka tichangoenderera mberi neaction yedu sekutanga kwatakaiita. Hazvina zvazvinochinja nekuti extension iyoyo ndo zvatiri kuchallenja kuti zvitaitwe maapplication iyoyo.
Rimwe remagweta avo Advocate Wilbert Mandinde vaudza Studio 7 kuti zvaitika izvi kutyora bumbiro remutemo yenyika.
Chikumbiro chetu chatiri kuda ndechekuti apatevedzerwe bumbiro remutemo zvikuru katakatarisa section 328 subsection 7 inoti iyo hapana uyo anga ari pachigaro anobvumirwa kuva anowana mukana wekubenefita kubva mukuwedzerwa kwenguva yekuti agare pachigaro ichochocho. Kana paine nguva inenge yakatarwa inenge yachinjwa inonzi inobenefita vamwe vasiri avo varipo pazvigaro.
Mumagwaro avo vakika vanoda kuti gurukota rezvemutemo neparamende vaziyambi ziyambi nevatongi vese veconstitutional court nesupreme court gumi nevatanhatu vapindure nyaya iyi. Hatina kukwanisa kunzwa divi remagweta avaziyambi ziyambi nevatongi panyaya iyi. Asi Advocate Mandinde vati ivo nemagweta aya pamwe nedare vabvumirana kuti nyaya iyi ichanzikwa nemusi wechishanu masikati nevatongi vehigh court vanoti Justice Helena Charerwa, Justice Appius Show naJustice Esther Muremba.
Zuva ranhasi tabvumirana kuti nyaya iyi ichanzwikwa mudare rehigh court musi wechishanu musi wa14 Chivabvu masikati nenguva dza2. Saka tabvumirana zvakare kuti mamwe mapepa anofanira kufambiswa nemagweta achafamba rini kubva nhasi kusvika musi wechishanu mangwanani.
Vakika vanoti vamalava vanofanira kusiya basa nemusi wechishanu apo vanosvitsa makore makumi manomwe kuzvarwa uye mutevedzeri wavo Justice Elizabeth Bounza vabve vatora chinzvimbo chavo. Zvichakadai, mutungamiri webato rinopikisa reNational Constitutional Assembly Valav Momaduku vashora kusandurwa kwebumbiro remutemo vachiti nekuita izvi ZANU-PF yakaputsa chirangano chayakaita navo pasi peurongwa hwePolitical Actors Dialogue. Vati kunyange hazvo vari kutsikira zvese zviri kuitwa nevanhu nemasangano akasiyana-siyana kupikisa kushandurwa kwebumbiro zvakaita sukuenda kumatare, bato ravo richakurudzira vana veZimbabwe kuti varange ZANU-PF nekusaivhotera musarudzo dza2023. Vati zvisinei nekuti vakarasiwa neZANU-PF pakusandurwa kwebumbiro remutemo, vacharamba vari muPoland umo vari kuronga kusandura mutemo wesarudzo kuitira kuti urerukire mapato ese munyika.
Then nyaya yemakambeni ndenge chaurikana kambeni yasvika tobvisa zvezva zvokuti kune mopa unotaurira mahaiwa nguva yekambeni ngakungoti chero munhu angoita kambeni mapurisa anofanira kunge achingomhanyamhanya iwo achitarisa munhu wega wega.
Hatina kukwanisa kunzwa divi rezanupf panyaya iyi sezvo mushandi mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko mubato iri vatafadzwa mugwadi vange vasati vapindura mibvunzo yedu pataenda pamhepo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Dare reHigh Court nhasi rambomisa kutongwa kwemhosva iri kupomerwa nhengo dzeMDC Alliance nhatu dzinoti muzvare Joana Mamombe, muzvare Cecilia Chimbiri namuzvare Netsai Marova kuitira kuti ritange razeya chikumbiro chavo chekuti mutongi nemuchuchisi pamhosva yavo vabviswe sezvo vachiratidza kuti pane divi ravakarerekera. Vatatu ava vanoti Magistrate Amai Bianca Makwande nemuchuchisi vaMichael Reza vanofanirwa kubviswa panyaya iyi kuitira kuti itongwe nevanhu vanoita basa nemazvo. Izvi zvave kureva kuti High Court ichanzwa chikumbiro chevatatu ava zvizere. Mutungamiri Nkomo weStudio 7 abata mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights iyo iri kumirira nhengo dzeMDC Alliance idzi vakumbirai Mafunda avo vanoti vari kufara nemutongo uyu.
Hongu dare wevajustice Chitapi Tawanda Chitapi wekuHigh Court wakapa mutongo wamataura wekumbomisa kutongwa kwevasikana vatatu ivava Honorable Joana Mamombe, Sisi Netsai Marowa na Cecilia Chimbiri wakati ngavambomira kumira pamberi pedare kutongwa pamberi paMagistrate Bianca Makwande, Magistrate wapa mutongo wekuti chikumbiro chavo kana application kwavo yavo iri kuHigh Court ngaitange yatariswa agent chamber application yavo yavari kukumbira kuti Magistrate Bianca Makwande wazviite recuse herself kana kuti wabve pakutonga vasikana vatatu ava itange yanzwikwa. Application iyi yechikumbiro chekuti Magistrate Makwande vatange wanzwi vabviswa ichanzwikwa nemusi wa13 May unowa mangwana China kudare reHigh Court. Saka tiri kutarisira kuti chikumbiro chavo chicharemekedzwa.
kozvii zvakapa kuti vatatu ava vawanikwe vachigunun'una nekusabatwa zvakanaka nemuchuchisi pamwe chete namajistrate.
Zvavari kunyunyuta vari kuti mutongi Mezuri Bianca Makwande havana kuva independent kana kuti vanenge vatoratidza kuti kune divi ravakarerekera. Vari kuchema kana kunyunyuta kuti havazokwanisa kuwana fair hearing kana kuti kutongwa mune zvakanaka nekuti pane kakusafara kavainako. Zvinhu zvinotenderwa pamitemo yedu yeZimbabwe. Kana uine kunyunyuta unogona kubvisa chichemo chako pamberi pedare woota upresenta mafacts avo kana kuti zvichemo zvako. Ndo zvayaitwa naMukomaleke Muchada Hama kudare rehigh court. Hongu tinotarisira kuti chichemo chavo chiremekedzwe wamire pamberi pedare pane mumwe magistrate asiri Mezuri Bianca Makwande. Izvi zvakabva panyaya dzaiitika panyaya dzaiitika gore rapfuura early this year kana kutanga kwegore. Sezvamunoziva gore rapfuura Johana Mamombe anga atombo separatwa panyaya dzekutry kutongwa kwakanza achafanishafani kutongwa pamwe pane vasikana. Zvinhu zvavari kunyunyuta zvakare. Vari kuchema futi zvakare kuti pakamboitika nyaya dzavo munotoziva kutoti pane Johana paakati ndiri kurwara pfungwa hadzi kusinisa kuita zvakanaka nenyaya yekushungurudzwa. Magistrate iwa vanga vatoti hazvina basa izvo, ngatiendere mberi nekukutonga. Asi sezvamunoziva mesodare High Court gore rapfuura rakazomisa nyaya iyi kuti asamiswa pamberi pedare uyezve kana kuti atarisikwanisa kuvaikumbira kuonekwawo nevanoongorora vari independent machiremba zvanga zvarambidzwa. Ndo zvimwe zvavari kuchema nazvo pamberi pedare.
Vakumbirai Mafunda ndivo mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vanga vachitaura vari parunare muHarare namutungamiri Nkomo weStudio 7. Nengo yeMDC Alliance valengwani Mavhunga avo vakadirwa muchetura kumeso unofungidzirwa kuti isulfuric acid nevanofungidzirwa kuti vasori apo vainge vari mumaoko emapurisa paHarare Central Police Station mwedzi wapera vanoti vachakamirira kunzwa kubva kuna ana chiremba kuti mhando ipi yemuchetura yakashandiswa pavari. VaMavhunga vanoti vakasungwa mushure mekunge vaenda kudare raMajor Street muHarare kunotsigira mutevedzeri wasachigaro webato ravo vaJob Scala avo vaitongwa nedare iri. Asi mapurisa anoti vaMavhunga nevamwe vavo vakaita savamunyaradzi Mafararikwa vakasungwa mushure mekunge vaisa marara mumugwagwa paCopacabana muHarare vachikanganisa motokari nevanhu kufamba. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvevasori vaOwen Mudancube sezvo vanga vasiri kudaira nharembozha yavo. Asi gurukota rinoona nezvekuchengetedzwa kwemukati menyika vakazembe-kazembe vaudza Studio 7 kuti kana zviri kutaurwa zvakaitika vaMavhunga vanofanira kumhanara kumapurisa neumbowo hwavo vakavimbisa kuti nyaya yacho inoongororwa. Asi vati havo pane vamwe vanomboti vakashungurudzwa asi vasina umbowo hunobatika. Mukuziya nyaya iyi tabata vaMavhunga.
Vakasungwa ndiri parodhoni repakoti tikanopinzwa mukarumu kanga kaine rima kanga ine light one rekuti ini ndandakatoswa light acho pandiri chaipo chaipo zvekuti vaindiata kana asingakwanisi kuvaona. Asi ivo vaiti ndiona bhozi ndandakatoswa vakatanga vandisa chii zvewhite nezvo ndakavhara mazuve chii vaiti zvewhite ichocho handichanzwa chii. Saka vakatanga kulaita kagas kanenge kanonamiswa mapoto kanobudisa flame yeblue vachindi pisa kumeso sana yana vakabvara maziso. So munhu wacho aifunga kuti ari kundipisa kumeso asi atipisa paroko pangu patori neinjari ndopakaita inonzi deep burn kuti akana pakandipisa ipapo achifunga kuti ari kupisa maziso ari kupisa maziso ndakanda pakandipisa pakandisika patsinga iparoko ndauda kukolapsa ndopakabva ndipa kufesi that white substance yana uri kuita that same day ndobva vatanga kuchiataka mumwe wangu avakamukwadza anga abatana kutofamba.
Vaikubvunzai kuti kudii pavai kurova yapa?
Havaida zvanhu zvakawanda achibvunza iwo Job Scala ari kupi aidatodhem ari kukoti ndaka kukoti kwanandiri ariko iye matumwa naani tinogona kuti kurova ende kwapikena nemi havaindi vachibva chivinhu zvakawanda and zvimwe zvandaanonzo kutindira bose they were just attacking me and vaindi pisa ndotenda munhu akauya akachitibatsira nelaw and order uruma ndiwo mapurisa acho akati ava vana tikuvatsvaga pakudhara ndo pakaisika chichaji changu chisina basa chavakazomusunga nacho. Tichatavina mazeve loya rakabva rangosvika ndari tiri fiti inini wacho tanda zadirection ichatanga fiti loya rakatondiona nini ndakati mangwana makuseni Uwi ndaya kena lao chupatara. Ini nani mwukona ndi na haa. Wangu ndi ita kwa andita. Ndi mchwa andi dira. Andi zetu chibati. Ndi mwuzi wakucha. Ndipeo mpura chiko dira kufesu. Ndipo dira kufesu. Ndipo dira kufesu. Ndipeo mpura chiko. Ndi marina kumasezi. Ndipa sendra. Ndipa masezi. Ndipa sendra. Takana lapu.
Ko makazo ziyase ikutizu na atuna ku miraja kanaka.
Apo makuseni. Mangu wa sungu angwari mo wa indi. Ma uindi. Upa. Ah. Ini mjare. Mambo zona hiri. Radichi. Ndakuchizwa kumbora hiri, ndakuchizwa kumbora zimba, ndakuchizwa kusumuka. Ndakuchizwa kumbora kwa wazi nyo. Ndakuchizwa kufesu yenye mabwe onere. Ndina muno mamuna kama gira za hindi wani. Ndakuchizwa kama kata azizu. Ndakuchizwa kama kata azizu. Ndakuchizwa kama kata azizu. Ndakuchizwa kama kata azizu. Ah, serious. Ndika ni mirireka kweta ruwe, tindi, zoro zaozi, rindi wone, rindi asezi. Tukwa tukwa kata azizu. Ndakuchizwa kama kata wana, ndakuchizwa
kama
kata azizu. Ana waende kuchipatara. Mwani na kupati kuchipatara kipabliki. Kipabliki, se amuna muno zemnika, amuna dokta anu atinda izuzi. Kino sapa ayo, kana mtika ngito kipabliki. Waja fira mu maseo kana kumarra wari maseo. Luera katore, I'm opting to go kuchipatara kipabliki. Waatendi.
Pa maka zoenda kuchipatara, wana chiremba wakazi ya ere kuti mangamadiri wachi hapa.
Wana chiremba ame paparirenya tuwa apana wana chiremba. Paparirenya tuwa taka sika po maskati na tu. Tika tanga ku atendu kwa zibu tuto atendu kwa dukuta wana kutoro wa Timbridge. 10 o'clock in the evening. Tio pasani na kani wana atendu kwa kutoro wa Timbridge na ye mwuzi, ye wage, ye BP. Na 10 o'clock. Tati na 10. Loe ranga ripu. Wana duwa jiti. Angwa ripu. Machito tenga kuti. Nukumbiro ndendezi. Wadua ndese ku. Ma private anga dobo bakaramba bakafonwa bachifonwa nenga dzivewe pengwe kuti vakuwa kuramba anga dzakuwa kuramba kuti vanhu ngavara kuna doctor ma private doctors ma around 1 ndopakati what you are going to do ndakungotora ma sample tione chivetswa apa asi mukoti handizoshanda because isusu atina masimba nekuti tikurambidzwa kuti tikwatende directly and ziribamu temu.
Saka wakazo kuzea hiri uti mangadiru kwa mchetura upi wacho.
Ndaka mirira, nchuzutaka zenda kujera, wana wakaza kuzea kujeri.
Nengo ye MDC Alliance, vale Ngwani Mavunga, vachita ura habari parunare Muharare. Urumende inoti iri kugutsikana zvikuru nemamiriro akaita zvido muzvikoro maringe nenyaya yedenda recovid-19 ichiti hapana chekutyira sezvo denda iri riri kukwanisa kumiswa kupararira. Izvi zvinotevera gwaro rakaburitswa nezuro nesangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ iro rinoti zvikoro hazvina kukodzera kunge zvakavhurwa sezvo zvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana zvezvikoro zviri pasi pehurumende zvisiri kutevedzera zviga zvakatarwa nehurumende senzira yekudzivirira nayo kupararira kwedenda recovid-19 muzvikoro kana kuti standard operating procedures. Vachipindura mashoko aya, mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro. Vanoti bazi ravo rurikugutsikana zvikuru nekuti vadzidzi nevadzidzisi vakanga vabatwa necovid-19 vakavhurwa zvikoro vakapona. Vandoro vanoti avo vakaitawo ongororo yavo vakabuda negwaro ravo vanongozvionera voga nekupona kuri kuita vanhu uye nzira dzekudzivirira kupararira kwedenda iri dzakaiswa nebazi ravo muzvikoro. Ngati inzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Bazi reprimary nesecondary education rinonzwa manyuku-nyuku zvikuru nekuti vadzidzi nevadzidzisi vakabatwa neutachiwana weCOVID-19 pakatanga temu ino. Vazhinji vacho vakaita anonzi marecoveries vekuSacred Heart nekunana Embakwe. Zvekuti izvezvi zvineni mhaka yemastandard operating procedures edu. Vaya vatingati vane maactive cases vakadzikira zvikurusa. Saka isu tinonzwa kufara kuti zvikoro zvedu zviri kutedzera mastandard operating procedures. Avo vaya vanotaura kuti vakaitawo gwaro ravo rekutarisawo kuti zvakamira sei vanongozvionerawo vega nekuita marecoveries ari kuitika uye nekuita kwatinoti containment ye the spread of COVID-19 kuti isa pararira kuita bazi redu re primary ne secondary education.
Avo vanga vari mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vachitaura vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Tichiri panyaya yeCOVID-19, vanhu gumi nevashanu vakabatwa nechirwere cheCOVID-19 nezuro, uye vanhu vatatu vakafa nechirwere ichi nezuro wakare, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi pazviuru 33,000 ne 440 kana kuti 38,448, uye vafa nechirwere ichi vachisvika pachiuru chimwe chete ne 595 kana kuti 1579. Bazi rezveutano rakazivisa kuti vanhu zviuru zvisere ne 553 kana kuti 8953 vakabaiwa nhomba yekutanga nezuro, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nenhomba munyika yose pazviuru 533,526 kana kuti 539,526. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamirioni 10 nhomba yeCOVID-19 kuitira kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanorwira kodzero dzevanhu musangano reUnited Nations vanoti vari kushishikana zvikuru nekukwira kuri kuita uwandu hwevanhu vari kutyorerwa kodzero dzavo muAlgeria, vachiti hurumende yenyika iyi iri kuenderera mberi ichimbunyikidza kodzero dzevanhu dzekutaura vakasununguka uye kuungana sezvinobvumidzwa nebumbiro remutemo yenyika iyi. Sangano reUnited Nations rinoti kubva zvatanga vanhu kuratidzira munyika iyi muna kukadzi, uko kwakambenge kwamiswa nepamusana pechirwere cheCOVID-19, riri kutambira mashoko anoti mauto nemapurisa ari kushandisa nzira dzisiri pamutemo kumbunyikidza vanhu vanenge vachiratidzira murunyararo. Hurumende yava Joe Biden yemuAmerica inoti ine urongwa hwekuti vanhu vawane nhomba yeCOVID-19 nenzira dziri nyore. VaBiden vanoti vose vanoda kubayiwa nhomba vanokwanisa kuwana zvekufambisa pachena. Hurumende yavaBiden ine urongwa hwekuparura chirongwa chekutakura vanhu vasina motokari dzekushandisa kuti vange vachishandisa Uber neLyft, mari yacho ichizobhadharwa nehurumende. VaBiden vari kuwedzerawo rubatsiro kumatunhu kuitira kuti chirongwa chekubaya vanhu nhomba chibudirire. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe vatafadzwa chikoto avo vakaberekerwa kuHuzumba vakasarudzwa kuvekanzura weTrapstone mudhorobha reKobe kuBritain. Vachikoto avo vakakwikwidza vakamirira bato reLabour Party havasivo chete munhu ane midzi muZimbabwe akakwanisa kuwana chigaro musarudzo dzemakanzuru dzakaitwa muUnited Kingdom yose nechishanu chapfuura. Madzimai maviri, amai Nicole Nkazimulo Moyo naamai Alice Mpofu Coles, vakakwanisawo kusarudzwa munzvimbo dzavakamiririra. Asi chimwe chizvarwa cheZimbabwe uye varumiri weMDC Alliance kuBritain vaElliot Pebe vakakundikana kuwana chigaro apo vakakwikwidza vakamirira bato reLabour Party. Asi vachikoto avave nemakore anodarika makore 20 vari muBritain vanoti vanotenda zvikuru rutsigiro rwavakawana kubva kuzvarwa zveZimbabwe zviri mudunhu ravo, vachikurudzirawo vese vana veZimbabwe vari kunze kwenyika kuti vabatane nekushanda pamwe chete kana vachida kubudirira mune zvose zvavangade kuita. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7 muchikamu chedu chino chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika.
Ichokwadi, ichokwadi, tinopembera tiri pamwe chete, tinonyanya kupembera zvikurusa nemhuri yeZimbabwe inogara munharaunda ino yandigere, nekuti neni takamira pamwe chete. Saka tichipembera, tinoda kupembera tiri pamwe chete nemhuri, nekuti chiitiko ichi ndechemhuri yeZimbabwe iri munharaunda ino.
Muchiimirira bato ripi vachikoto?
Pabato apa takapinda tiri pabato reLabour. Labour ndichida kuifananidza inokwanisa kuti tibvise kufungidzira kunoita vanhu kuti zvimwe chete neMDC haisi. Ndinoifananidza maringe neZANU-PF.
Sei muchidaro?
Nekuti Labour ukatarisa demographics dzavo vanoda kumiririra vanhu, the masses. Saka ndinoona kuti ine zvimwe zvinhu zvinofambirana nepfungwa dzatinazvo nemamiriro akaita nyika yedu ikoko.
Kune vana veZimbabwe vakawanda vachikoto vari kunze kwenyika vanoda kunzwa kuti vachikoto vakaitawo sei kuti vange vachipinda mune zvematongerwo enyika nekusvikobudirira kusvika pakusarudzwa.
Inini bato reLabour iri ndakaripinda 2013 panaive ndiri kuyunivhesiti. Ndaiona kuti zvinhu zvavanomiririra sevanhu vanobva kunzewo kwenyika tinoshezwa kuno tichizi maforena, mapolicies avo ainge akaswedera pakuti atichengetedzewo ari a bit more friendlier. Saka izvozvezvo ndiri kuchikoro ndiri kuyunivhesiti ndakatanga kutedzera zvavanomiririra ndichiongorora ndichiona ndikaona kuti ndobato rekumira naro. Ndazobva kuchikoro takatangawo kubata bata zvemabhizimusi. Saka kwandinoshandira ndiri kumahofisi kwatinoshandira tiri kune ofisi yebato. Saka ndaipota ndichiendo imomomo ndichingobvunza ndichiona kuti chii chinoda kuitwa, chinoda kubatsirwa. Vakaona kuti uyu munhu uyu anoda kubatira pamwe chete nevamwe. Ndozvakazoita kuti ndisvikopa kunzi patinoda kuti tisarudze vanhu vachanomirira musangano tinoda kuti iunge uripo. Saka ndakatoita zvekunominetwa kwazvo nevamwe ndinobatirana navo mumusangano.
Vana veZimbabwe vakada kuzwa kuti vachikoto kuZimbabwe vanobva kupi kumusha uye vaiitawo zvematongerwo enyika here vari kumusha.
Vachikoto vanoburika pamurewa dzabva kuZumba. Kuzumba ndinozati hongu vateereri vazhinji vanozati inozikanwa nenhau dzei dzematongerwo enyika. Ndazvarwa ndiri mubato reZANU-PF, ndakurira mubato reZANU-PF ndichicherechedza kuti ndorakatirera. Kune vazhinji vanopokana nazvo asi ndokwandakurira ndokwandichiri.
Vana veZimbabwe mungavasiyira shoko ripi vari kunze kwenyika? Nekuti vazhinji vanongofunga kuti kana uri muenzi haugoni kupakura rongo revaridzi vemusha.
Chandinoda kutaurira kune vana veZimbabwe, chinhu chekutanga chandakacherechedza musango matigere, kutungamidza Mwari pamberi. Ini ndinobata zvekare ndiri muchechi yeZayoja, ndiri mutungamiriri muchechi yeZayoja. Chechipiri, ndinoda kuti tikurudzirane seZimbabwe kuti tibatane tiite zvinhu zvakawanda tiri pamwe chete sezvinoitawo vamwe vanobva kune dzimwe nyika. Izvozvezvo ndaona kuti ndozvaita kuti isusu munharaunda ino yatigere tisumukire. Tasimukira kubva kumabhizimusi, tasimukira kusvika pakuchengeta mhuri dzedu, tasimukira kusvika pakuti tisumudze community, tivhoterane kuti inini ndikwanise kupindwa kwachigaro ichi. Inyaya yeZimbabwe community yakamira nene.
Remangwana munoroona rakamira sei vachikoto?
Zvandinoona inini muchiratidzo changu ndezvekuti umwe musi ndinofanira kunge ndiri muparamendi yemuno munyika. Saka naizvozvo tinongoramba chitarisa chibata musangano uno, chibata basa svika tasvika.
Avo vanga vari chizvarwa cheZimbabwe chakasarudzwa sakanzura kuKobe kuBritain vatafadzwa chikoto, vachitaura vari parunare kuBritain kwakare naJonga Kandemiri weStudio 7. Muchirongwa chedu cheLive Talk na8pm tiri kutarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Mutungamiri wenyika anowedzera nguva yekuti mutongi mukuru wematare edzimhosva vaLuk Malaba varambe vari pabasa kunyange hazvo vanga vachifanira kuenda pamudyandigere. Asi mamwe magweta anoti zvaitwa izvi zvinoratidza kuti hurumende hairemekedze mitemo nematare ayo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiya muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA.